zvichitevera mafashamo emvura nedutu mupengo aiitika kubva musi wa 15 kurume gore rino kudonho rechimanimani uye Chipinge. Marwadzo acho achiri kuwanikwa kune vakawanda vanosanganisira vagari veko vakasara vanoshanda vari kumaguta akasiyana siyana uye vemabhizinesi. Nzvimbo yechimanimani inowanikwa zvirimwa zvakasiyana siyana kunyanya michero yakaita semabanana, makotapeya, maepu, nzimbe, nzungu dzerudzi rwemakadhemia, madhumbe, mango, maranjisi nezvimwe. Kuparadzwa kwakaitwa migwagwa nemazambuko kwakapa kuti nzvimbo iyi isasvikike zvakare. Zvirimwa izvi zvakaparadzwawo zvikapa kuti mitengo yazvo ikwire zvakanyanya. Vanorarama nekurima izvi zvirimwa nemichero vakatamba nhamo. Vairaramawo nekuzvitengesa vakabata chekumeso sezvo mai vakanga vatsva kumusana mwana achitsva dumbu. VaRubeni Gwarinya mumwe wevanotengesa zvirimwa zvaibva kuchimanimani nekuchipinge vari muguta remutare. VaGwarinya vanoti kubva pakaparadzwa nzvimbo mbiri idzi nemafashamo emvura bhizinesi ravo remusika harina kuzofamba zvakanaka.
Isusu kuuya kwakaita cyclone idai yakati afecta zvakanyanyisa nekuda kwekuti tatine maproducts akawanda aibva kuchimanimani. Saka izvozvi zvatisina nekuda kwekuti zvakakukurwa nemvura vanhu vacho hakusina vaikuti supply. Saka zvakati afecta zvakanyanya.
Mumwe mukuru wemabhizinesi kusangano reConfederation of Zimbabwe Industries CZI vaHenry Nemaire vachitaura nerimwe bepa nhau vakati mafashamo ecyclone Idai akapa kuti mamwe makambani akaita seAllied Timbers inoita zvemapuranga irasikirwe nemari inosvika miriyoni imwe chete nechidimbu. Vane Maire vanoti mamwe makambani kuno kumanikaland anosanganisira Tanganda Tea akarasikirwawo nemari dzine uwandu hwakasiyana siyana zvichitevera kuparadzwa kwakaitwa minda nemasango emiti. Vanoti kusafambika kunge kuitwa migwagwa yenzvimbo idzi uko kwakawandira minda yemakambani aya kwakakanganisawo zvakawanda. Dzimwe nzvimbo dzekuchimanimani dzange dzosvikika chete nemuchadenga. Meya wekutare mutare vaBlessing Tandi vachitaura neStudio 7 vanoti cyclone Idai yakapawo matambudziko akaita sekuti vamwe vanhu vakatiza ikoko vazare muguta kuno kwamutare. Izvi vanoti zvave kuwedzera matambudziko anosanganisira nyaya dzechipambi nekupararira kwezvirwere zvepabonde.
Kunosenza kwana chimanimani ikoko nekuchipinge nevanhu vakabvawo kunana chimanimani chipinge iko vachitiza dambudziko iro vachiuya munomu. Izvai zvakutipawo kuti vana vedu munomu vamwe vanorarama nekutengesa muviri wavo vanga vaakushandisa nzvimbo idzodzo zvakare. Uye tanga takuita challenge zvakanyanyisa seguta nekuti vanhu vakanga vakumhanyira kuno, vamwe vachimhanyira ikoko, vamwe vachibva ikoko vachiuya kuno. Even the rate yezvimwe zvirwere zvekupomerana zvimwe zvakadaro for the month dzacho idzodzo dzakatevera zvakanga zviri kukwira. So ndo zvimwe zvezvinhu zvatakasangana nazvo. Zvimwe chetezvo zvakare neinfrastructure yeduwo isu seguta yakanga yakuremerwa nevanhu vakanga vari kuramba vari kungouya, vamwe vacho vasina pekugara nezvimwe zvakadaro. But Paris is not so strong as Rakuetza go Katsirika Katsirika.
Mea Tandi, Vano Tokuani Kwakwemangoda Kwachiazwa, Waka Pataris to Ekuti Pamwe, Wangawani Omari, Yakusimuzira Guta, Asia, Panacha Wakawana.
Ma Diamonds Kwachiazwa, the Imwe Dambuzigo Atinaro, because Isusu Seguta, so far, Atina Chatinga Kwanse Kubata with Ichichiripano, Chataka Kwansa Benefita, Kuba Kunemangoda Kawan Kwachiazwa. Wongu and Vano Yavachigaramuno, Vachienda Kwamtari, but isusu seguta kutinyaso bate chatinoti chaka chiri apa ichi chatakawana kuburikidza ne madiamonds hatina. Ende izvozvo ndo zvimwe zvatiri kutarisira kuti dai zvakwanisa kuti zvigadziriswe. Taito tarisirawo kuti pavakanga vauya vachida kuti gadzirira our one of our markets also market yekusakubva kuti chakwanisa kuti project yakakwanisa kukunzwa kumhanya zvakanyanya. Pari project iyoyo kubva ndofa yane gore yakamira pari zvino inotora nemamwe marata akatorwa zvakare nemwe dutu mpengo hastorina pa pasati patogadzirwa zvakare. Ende ndezvimwe zvatatasa kuti investment mari iyo yanga iri kuwanika kwachiyadzo ikwanise kusumudzirawo nzvimbo ino. Even kuwanikawo kana paki chaiye kuti vanhu vagare mabhenji zvavo atinotaura kuti inonzi Diamond Park kana tiye kwachiyadzwa iripo ine atina chinhu chakafanana naizvozvo.
Amai Alice Dube vanoita basa rekutengesa muguta remutare uye vanobva kuchimanimani. Amai Dube vanoti nyaya yecyclone Idai yakapa kuti zvinotengeswa zvinobva kunzvimbo yechimanimani zvive zvishoma uye zvinge zvodhurira vatengi. Vanoti vagari vakarasikirwa nezvipfuyo zvavo uye pari zvino kune dambudziko rekushayikwa zvekudya zvakakwanirana.
Ruziya vanhu vakasangana nematambudziko kwa cyclone Idai ngekuti haana pekugara chikafu masukuru kusamusangana nematambudziko anekushaya chikafu hakuna chikafu chakakwana ana anapo kugara pakanyasa kusarukana zvifuyo vanhuana nzara havana vari kuapa chikafu dzimba dzavo dzakaparara zvifuyo zvavo zvakaparara hapana vari kuapa chekuya izvozvi matambudziko akanyanya sukuru vari kushaya mari yekuti vapo vanawo vaende kumasukuru ngokuti mavaibatsirikana ndimo macho zvinhu zvacho zvizhinji zvakaperwa dii kuparara chiyadzo vanhu akadhirikirwa mwazhinji wakapa asi havana vanhu vari kuvabatsira kufa kwakaita nkokaifanira kunge vari kufombwa chavabetserawo asi hapana kana vari kuvabetsera vari kutambudzika nezvakawanda nzara iyoyo indoriyo futi hapana uri kuvapawo chikafu hapana uri kuonawo kuti chii chirinyanya kushupa munzvimbo imomo mahosipitari acho haana mishonga
vadavid panganai mutauriri wemdc kudunhu remanikaland vapanganai vanotipawo muono wavo pamatambudziko akavepo nekuda kwecyclone idai uye kuwanikwa kwemangoda kwachiyadzwa
challenges takasangana nawo kuchimanimani ari related kucyclone idai achiri kungotirwadza kusvikira pari zvinezvi vanhu vedu vese havasati vawana pekugara havasati vawana zvikoro mudhuze havasati vawana zvekupfeka zvakaberingana tine dambudziko haro rekuti hurumende yedu inopoliticiza masituations akadaro madisasters akadaro pakuti kana vakanga vawana rubatsiro vanosarudza kutanga vatsvaga kuti vavangape vanoraramira kubato ravo ndevapi tine dambudziko rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds taifunga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo asi tikazviona tinoona kuti kubocha kwamarange kwakawanikwa madiamonds iwayo hakuna kana chinoratidza kuti hakuna zvikoro hakuna migwagwa yakanaka hakuna zvipatara zvinoita kuti vanhu vafilewo vanhu vari kupiwa macontracts ekuchera madiamonds iwayo vari kungouya kuzoluta vachienda
mumwe mudzidzi paafrica university Nelson Mhlanga vanoti vagari vekuchimanimani pamwe chete nekwachiyadzwa vakatarisana nekushayikwa kwepekugara pakanaka uye mvura yekunwa yakachena vamuhlanga vanotarisira kuti hurumende ibatsire vagari ava kuburikidza nekuvatamisa nechimbi chimbi ichivagarisa panzvimbo yekuti vanokwanisa kuzviriritira voga pasina tsigiro nguva nenguva
tambudziko ari kusangana nevanhu kubva pakaita cyclone idai munzvimbo yechimanimani senzvimbo yandakasvikawo ndikaona zviri kuitika kuri kuramba kuine nzara vanhu havana chekudya vanhu havana pekugara vazhinji vacho vakapwanyirwa dzimba nekuda kwenyaya yecyclone havana pekugara pakanyatsoti tsvikiti vamwe vari kugara mumatende vamwe vakatomuvha vakatoenda kunewo dzimwe hama dzavo saka machallenges wawawo ari kunonoka kutariswa zvatiri kutarisirawo kuti maybe dai hurumende ikakwanisa kupindira nekukasika kana kuti ibvumirewo masangano akazvimirira semaNGOs kuti apindire akwanise kupa vanhu zvekudya nekuvapawo pekugara pakanaka nekuwaniswa kwemvura yakachena
mumiriri wechimanimani East muparamende vari nhengo yezanu PF vajoshua sako vanoti vane mufaro mukuru zvichitevera rubatsiro rwavakawana kubva kuhurumende rekugadziriswa kwemimwe migwagwa pamwe nemazambuko akanga aparadzwa nemvura
pari zvino toda kutenda hurumende nekuti takawana support yakawanda from government as well as my non-government organizations and Zimbabweans at large vanhu vakauya tikabatirana pamwe chete padambudziko recyclone idai munongoziva kuti maroads mazhinji akagadzirwa mabridges avhurika saka patransport infrastructure road infrastructure ndine mufaro kudzai kuti at least chimanimani yakufambika tinewo nzvimbo dzisati dzafambika zvadzo kubva pakopa kuenda kwamutsvangwa kopa to vimba as well as muchadziya tukurwa isimba ikoko basa richada kuti ribatwe ripedziswe asi ndoda kuzivisai kuti tine mufaro semiriri wechimanimani east kuti takakumbira hurumende kuti vabva vatisira tara kubva panonzi pajopa kuenda pakopa that's the main link inolinka chimanimani Rusitu Valley to Chipinge and munoziva vanhu vekwarusitu vanorima fruit saka vanhu vaibatirirwa vachitengesa fruit yavo nemitengo iri pasi Asi zvinotire mufaro kudzai kuti hurumende yakatsvaga contractor anonzi Bitumen Weld kuti vaise tara parodhi iroro.
Munyori mukuru mubato reZANU PF anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu remaNicaland vakanzi Saruchera vakaudza Studio 7 svondo rino kuti hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti isimudzire magariro evanhu uye munyaya dzezveupfumi mugore ra2020 sezvo gore rino ra2019 yaive mushishi kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.